Mari yakafanana nechitubha chechirezo chakazoredza hove. Chitubha chinosara chiri pamusoro. Kana hove ikabakiwa kana kuti ikanorya hwemisi, munoona chitubha chichinyura. Saka mari chitubha cheupfumi hwenyika. Mukaona yaakuita saizvozvo, tikatadzira zimudhora kana kuti American dhora, zvinotaridza kuti upfumi hwenyika hwasvika pakaitisisa. Saka unenge watova mucherechedze wechinhu chitsvuku kuti zvashata. Ndosaka maona kupinyuka kwaitika. Zvinotaura kuti zvinhu zviri muzvitoro zvinokwira mutengo nokuda kwokuti zvinenge zvazvishoma. Vanozvida vawanda.
Tinzwe kuna vamandaza vamandaza vanhu vari kuchema zvimwe chete nezviri kutaurwa naDr. Zembe munoti
ichokwadi kuti mitengo yezvinhu yakwira asi haina kukwira nemakwiriro ari kutaurwa nevazhinji. Mitengo inotarisirwa kunge ichikwira nekutiwo tikatarisa paauction panotengeswa maUnited States dollars. Vanhu yedhola kana kuti mutengo wakutengwa nawo dhola wakwirawo. Saka zvaakuchireva kuti tizvo muzvitoro medu muri makachajwa Zimbabwean dhola pane maadjustments ari kuitwa mumaprice iwayo. Iwayo maadjustments kana usina kunyatsotarisisa uchiziva nhoroondo yemamiriro ari kuita kunze maererano neauction rate inoshandiswa masupermarket akawanda, tinowana vanhu vedu vazhinji vachichema. Saka tibasa redu ratiri kufanirwa kunge tichiita tose kuti tidzidzisane nenyaya yeauction rate nemachinjiro anoita maprize. Asi takangodaro zvakare, tine maspeculators vakawanda vari pamusika vatema uyu yatinoti parallel market. Ivavo ndo vari kukwidza mitengo zvisakarurama sekunzwa kwatiri kuita kune vari kutenga mari dzachona pamusika iyoyo. Saka idanho nechallenji yekupiwa kuhurumende nevanotiona nemamiriro emari yekutengeswa kwezvinhu kuti vakwanise kuregulata mitengo iyoyo. Asi hatisi chokwadi kuti zvinhu mumashopu hamusisina, nekuti tikaenda izvozvo mumashops iwaya tinoona 80% emaproducts haamwe yezvino mumashops ari kubva maindastry edu emuno muzimbabwe.
Dr. Zembe, kune vamwe vari kuti ndo mviromviro dzekuzoti vanhu vange vachiratidzira zvinozopedzisira zvaita kuti nyika isagadzikana, munoti nevanomaoneriwe?
Izvo ndo zviri kutoitika izvozvo, hazvikoni. Uye ndaanichida kuti ndiudze kuti zvose zvokutaurwa navamandaza vafungwa dzavo zvekutaurira hurumende zvaitoka vamuturinyure gurukota rezvemari nevamwe vaveindastry vana Dr. Sekaindeza kuti vange vari padare rimwe ndo vangatitaurira zvinhu zvinoenderana nedambudziko ratarisana navanhu. Vanhu vanenge vaine shoko chatanga kutambudzika kwavanhu. Kugadzikana kwezvinhu kana kwemitengo kunobva muvanhu, vanhu vachiwana mabasa vachishanda. Saka zvose zvatakuona izvi zvinoguma zvasvika pakuti vanhu vosumuka vachitaridzira kuti zvakati shoko richitaurwa riri ravanhu. Hazvikoni, ndokwazviri kutoenda.
Vamandaza, munoti nevane maonero ekuti zvinhu zvakasagadzirisika nekukasika zvinopedzisira zvasvitsa pakuti vanhu vanga vachizosimuka vachiratidzira?
Aiwa, ayo maonero evazhinji kana kuti maonero evari kuona maonero iwe. Isu sevanhu vezimbabwe uyezve sebato riri kutungamirira, haisi shuwo yedu yekuti vanhu vaende mumastreets vademonstrate nekuda kwemaprices. Ndosaka ndataura kuti izvo hurumende yedu yagara ichiongorora kuti ione kuti mitengo yezvinodyiwa nevanhu nezvinotengeswa mumashops zvose inge iri inokwanisa kutengwa. Saka hurumende yedu iri kugara ichiongorora izvozvi, ichaita kuti vanhu vakwanise kuwana zvinhu mumashops nemitengo yakanaka. Saka kune vaya vari kungangotaro vari kukurudzirwa kunzi vange vachinodemonstrata, kurudziro yedu kwavari ndeyekuti aiwa, hurumende yedu iri kutarisa iri kuongorora zvese, iine shure yekuti mwana wese wezimbabwe akwanise kuwana chaanoda nemutengo wakanaka.
Dr. Zembe, pane vamwewo vane maonero wekuti iyo nyaya yekukwidzwa kwemitengo nezvimwe zvakadaro zvakanangana nekuti vanhu vange vachisimuka vachiratidzira pachiitwa inganzi muchirungu regime change, munoti iwo?
Uko kwakungotsvaga utano mugate hakuna zvinhu zvakadero, hakuna munhu unenge aine business ungamboita zvinhu zvakadero.
Ndienda kuna Vamandaza. Vamandaza, pane vamwe vane maonero ekuti vari kukwidza mitengo varikuda kukonzera kuti munyika musagadzikana zvizotungamidza kuenda kuregime change kana kubviswa kwehurumende nechisimba nevanhu vachiratidzira. Munoti
isu maonero edu ndeekuti kana varipo vari kudaro tinokurudzira kuti vasadaro, nekuti nyika inofanirwa kugara yakagadzikana. Nyika kana paine chavaona chisiri kufamba zvakanaka chinotaurirana. Zviri shonga nedzimwe nzira dzekutaridzira nadzo vakuru venyika vari kugara vachitaura kuti hazidiwe. Naizvozvo kurudziro yedu ndeyekuti ivavo kana varipo ngavazvirege. Hurumende yedu ine maziso, inenge ichiongorora, ichaita kuti nyika yedu irambe yakagadzikana.